nhau dzestudio 7 muchidimbu Zim Minute dzichibva kumuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Ini ndini Sandra Nyaira ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanasi na 7 p.m. Bato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai rotaura pamusoro pemusangano waro wegwara rebato iri uri kutanga mangwana muHarare. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoparura chirongwa chegwara rechikafu nekudya kunovaka. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotarisa zvakadzama zvinofanirwa kuitwa zvichitevera kutambirwa kwakaita bumbiro idzva remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa naBlessing Zulu naJonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tichakurukura nemi vateereri zvakadzama zvinofanirwa kuitwa munyika sarudzo dzisati dzaitwa. Zvose izvi zvichauya kwamuri zvichibva kune penyuro yenyu yeStudio 7 iri muWashington DC.